makasha memvura akaitika nezuro ende kwakaitika kwaite damage yakatokura kwazvo. Izvezvi tichitaura tine maareas anotoverengeka akava the most affected, totaura nzvimbo dzakatarisana seana Lwenduru, Tsana, number 3, vanasendera nekumpumalanga kuDRC ndo dziri most affected nemafashama.
Hapana vakafa here kana kuti kukuvara?
Kufa hapana, asi damage yakaitika mosi to property nedzimba nemajurawo ndiyo aidona. Then vanhu vacho ndo vatomuvha to masafe zones. Tichitaura izvezvi havasi kudzimba dzavo, vakatochengetwa kuguest house. Asi property yavo zhinji iri damage zvekuti havagoni kuireka.
Kuguest house kwavari uku ndekupi?
Kune guest house yevange courier company iripo, ndokwavaendeswa vanhu, ndokwavari kugara for now, nekuti kudzimba dzavanga vakagara ndo dzakaaffectwa nemafloods.
Mungabve kuti vanhu vangani vakaendeswa kuguest house uku?
Asisati takwanisa kubuda nestatistics, asi as an office of the MP tiri kuita a comprehensive report yekuti tinyatsobuda nemaactual figures kuti vanhu vacho vari affected vangani nezvinhu zvacho, property yavo yakadhamejikwa kuti yanga yakawanda zvakadii. Ndo zvati tiri kuzama kuti tibude neripoti yakanyatsokwana ine mafacts.
Ko nhasi kwamboona yavo here?
Nhasi kutori nezuva rakatonyatsopisa nyika zvisingatitomboiti, zvekuti haungatombofungidziri kuti nezuro tatine mafla.